chokutanga hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana zvimwe hurumende nevamwe vemapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorerei chaizvo. Vasati vaenda vamunangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi, iyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini papapa vasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semazimbabwezi, taifanira kumboita matare nekutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo vanoda kuti nyika ichiende kupi. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizimusi, vapedza kuona vemabhizimusi vakati vachaona maovheterani nemayuti, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato eushandi lebha nevamwewo vakamirira civil society, nekuti ndo kune chaunga chevanhu kuti vanhu vatowo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenje sei muchidaro?
Ndikudaro nekuti kana muchinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa ivo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei maprogramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nekuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifanira kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvekuti vachitaura vari ikoko tese tine tichigusurura misoro tichiti hamuchanzi vari kutaura zvatake zvatiri kutifunga semayuti, vari kutaura zvatinofunga selepa, varikutaura zvatinofunga secivil society, varikutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.